Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 7 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF rinowedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee mangwana uye kubvumidza vamwe vakanga vambonyimwa mukana wekukwikwidza pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo. Ishe Chovani vekucheredzi voripisa Sabhuku Masekesa nemhuri yavo nekuti vakavabudisa paStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinocherechedza zuva rebasa rine hunhu pasi rose kana kuti International Day of Decent Work richiti kodzero yekuti munhu wese ave nebasa rakaringana inofanirwa kusimudzirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF nasirawedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee dzichaitwa mangwana uye vamwe vapiwa mukana wekukwikwidza ndevamwe vakanga vambonyimwa mukana uyu pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo idzi vakaita segurukota rezvemari, muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvemaindastiri Amai Sekai Nzenza pamwe nevaimbova gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Kuti ukwikwidze musarudzo dzeCentral Committee unofanirwa kunge wagara mubato kwemakore gumi nemashanu uye mashanu acho uri muutungamiri wedunhu guru kana kuti provincial executive asi munyori anoona nezvegwara remusangano vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti pamisangano yayo mazuva maviri apfuura Politburo yakatora danho rekubvumira vamwe vasina nguva yakakwana mubato kuti vapinde musarudzo idzi
chita nyaya yokutarisa province ne province tichiona vanga vanzi vafanire kumira nevaya vainzi havafanire kumira pazvinano zvatati nazvo taiva neve province vakasangana vachiita ma recommendations avo nema comments avo
vamwe vakapiwa mukana wekukwikwidza mushure mokurambidzwa vanosanganisira amai Chidoma Diwa vaRima Chingura amai Patricia Kashande kumanikaland vaJavulani Mpetu kumasvingo vaTerence Mukupe navaBright Matonga kumashonaland east vabima vatiwo
the women's quota vane umira vega vachisarudzana pachavo asi tinoti paya panenge pamira vaviri vatatu tinotarisira somusangano kuti uvaya vanenge varivo vakuru mumusangano pavaviri kana pavatatu mumwe wacho mukuru ndiye unoenda mberi
vabima varamba kutaura mazita evanhu vakarambidzwa kukwikwidza vachiti vazhinji vavo havasati vaziviswa vabima vanotsanangura kuti handi nhengo dzese dzebato dzichavhota musarudzo idzi
vanovhota ndovaya vaya vabati vezvigaro vari kumaparty district kwedu the main board the youth the women neve mawar veterans
pane vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumana vari kukwikwidza kuda kutora zvigaro mazana matatu nezvina zvecentral committee vamunangagwa vachadomawo nhengo dzedare repamusoro repolitburo kubva pavanhu vanenge vasarudzwa kupinda mucentral committee vanoongorora magariro akanaka avanhu vatendai Ruben Bofana vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo ZANU-PF ikave neutungamiriri utsva wecentral committee nepolitburo havaoni zvichishandura magariro everuzhinji munyika
saka zvekuti isusu tiri kufungiwawo tiripo ipapo pakuti upenyu hweduwo huite nani hatibhofungu tinongotaurwa pamuromo tinenge tiripo zvinonzi muromo hauzarirwi nerwizi tinenge tinzi tuda kugati vanhu vagare zvakanaka, tuda kuti zviite zvakadai zvakadai, asi kwete tisade kunyeperana. Izvi ndezve masimba evemuzano PF vari kuda kutonga.
Ukuwa vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachishanda neAfrica University, Dr. Wellington Kadzikwa, vatiwo havaoniwo vatungamiri vatsva muCentral Committee nePolitbureau vachishandurwa gwara remutungamiri webato vaEmerson Munangagwa.
Nyangwe kwabuda vakaita sei, havani kwasina simba rekuudza mukuru wenyika, mukuru webato racho, zvekuti iye ndiye anenge ari mukuru waro achitaura zvikatifambe itakadai. Saka ndezvekungoti tinozongoonawo kuti pamwewo kana taona kuti zvine zvazobuda nekumberi ikoko vasarudzana zvazodii, ndopatingazoona kuti pane shanduko yazvingaiti here. Asi musemamiri azvakaita, mukuru webato ndiye anopa ugwara rekuti akufamba takadai
zvitakadai. Mutauri wezano PF Chris Mutsangwa vati bato ravo riri kupinda musarudzo rakabatana.
Musangano wedu ndewe demokrasi yatakarwira muhondo, ndo zvichaitika pamaelections amangwana. Hatisi kubo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti maelections afambe zvakanaka. Kongresi yedu ine timu yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vemuZimbabwe vapunduke zvekare pasina anosiyiwa.
Vamutsvangwa vati izvi ndizvo zvakatosungwa nezvikamu zvese zvemusangano chemadzimai chevechidiki nechevarwi verusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sabhuku Edson Masekesa vemubhuku rekwaMasekesa kuchiredzi North vari kuchema-chema naIshe vavo Ishe Chovhani, avo vari kuvaripisa vachivapomera mhosva yekuti vakaendesa zita ramambo panepfenyu reStudio 7. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sabhuku Masekesa vanoti vakadanwa pamwe nevamwe mhuri yavo vari vana kudarira mambo musi wechitatu vachipomerwa mhosva yekuti vakamhangarira Ishe kunhepfenyuro yeStudio 7 vakabuda panhau vachitaura mwedzi wapera. Izvi zvaitevera, nyaya yakatongwa padare pavo apo vemhuri yekwaMasekesa vainetsana nenhengo yeparamende yeChiredzi North vaDanford Masia, avo vanoda kutora minda yekwaMasekesa kuti varime nzimbe. Mwedzi wapera, Studio 7 yakapomera Ishe Chovhani vaFelix Mundau ichida kudzwa divirawo panyaya iyi mushure mekutonga makakatano aripo pakati pevemhuri yekwaMasekesa pamwe naMP Masia. Sabhuku Masekesa vanoti izvi zvakatsamwisa Ishe, avo vakabuda vachitaura munhau dzeStudio 7 vakavati vanofanira kuvapa muripo wokumbira ruregerero nemusi wesvondo.
Vadaidzwa nejinda ramambo rinonzi Macheke, Macheke anonzi Macheke anonzi Chimutasengere, ndiye akatidana ikoko achitiudza kuti makafumura mambo kutaura paStudio 7. Tikati tavafumura sei? Zvikanzi hamaifanirwa kutaura paStudio 7, saka munofanirwa kuti munopa mambo sori. Tikati ndeyei? Because zvinhu zviri pachena kuti zvitakatanetsana naDanford, asi iye zvino izvi taakunzi taane mhosva.
Munin'ina waSabhuku Masekesa vaMaurice Masekesa vakaendawo kudare nechitatu vanoti vakasara vachinetseka kuti kubudisa Ishe munhau ingava mhosva here.
Hatina kupuwa, takanzi indai mundoungana muone kuti mouya sei pamambo nesvondo. Svondo iyo inoi, takanzi tidzokere. Tashamadzwa nekusika ndezvekuti hatizivi kuti ingaita sorudei, nekuti isu hatina kuresera mambo isusu. Nyaya yatatina enda yaDanford haida kutitorera kwapatinofuzira mombe dzedu, saka kuti tinoti sori yei.
Vemhuri iyi vanoti Ishe vari kuvashungurudza nekuti vanoda kuti nhengo yeparamende vamasiya vatore minda yavo, nekudaro vave kuvatsvagira mhosva dzenhando. Hatina kukwanisa kutaura naMambo Tsovani sezvo nhare yavo yanga yakadzima, asi jinda guru ravo vari mutongi wenyaya iyi vatsengele vati zviri kutaurwa hazvisi zvechokwadi vasati varamba kupindira mimwe mibvunzo yeStudio 7.
Chokwadi chavari kutaura icho, hapana nechokwadi chavari kutaura icho, handigoni kutaura nyaya dare ndirikudaro.
Vana vemhuri yekwaMasekesa vakaita savachiserera Masekesa vanoti Ishe vari kushungurudza madzibaba avo vachivaripisa pamhosva dzisina maturo, nekuti vari kuramba nevhu ravo iro rinoda kutorwa nemunhu anoita zvematongerwo enyika. Studio 7 yakundikana kunzwa divi raMasiya panyaya iyi. Zvichakadaro, mapurisa ekuChiredzi nezuru akasunga maSabhuku masere ekuChilonga vachivapomera mhosva yekukurudzira vagari vavo kuti vapise sora remombe reLucerne rakarimwa nekambani yeDen Diary. Mumwe wemaSabhuku akasungwa, Sabhuku Muningisi vaItai Muchekele, vati vakatorwa nematikiti ibva pamusha pavo vakaendeswa kukamba yemapurisa yeChiredzi Central Police Station, uko vakandogariswa kwemaawa anosvika mana vakazoregedzwa mushure mekubvunzurudzwa. Vanoti vaipomerwa mhosva yekupisa sora reLucerne.
tangorwa ditorwa kuti vatikaendwa kuya isaka tatorwa kaendwa kuya ikoko vakasvika kuti vhunzurudza kuvachiperefeka hanzi mimi ndimurunzi makapisa ora riare elusende mondo vakaitu yakarambirana nawo kuti zvine kuda kuti tikurwira nyaya yeminda yedu iri kutorwa nayo yakawita tora.
Izvi zvatsinirwa naSabhuku Chitsanga vaAbraham Hasali avo vati ivo
tinoda kuvhunza kuti bundu rakatsva sei rakatsva radhenderi rakatsva pachibwedziyo ndikati ungazvinoita here kuti wovhunza ini kana takasora muzero wose tichoma tichitsvaka vamwe vanhu vanga vakanyorwa ipapo vaikwana kusvika ku14 vanhu.
Mutauriri wemapurisa masvingo inspekita kuda kwashe Dhewa vati havasati vanzwa nyaya iyi sezvo vasina kuswera muhofisi mavo zuva ranhasi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kodzero yekuti munhu wese ashande basa rine hunhu inofanirwa kusimudzirwa uye kuwanikwa nemunhu wese munyika. Kurudziro iyi inouya apo vamwe vashandi munyika vabatana nedzimwe nyika nhasi dzepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day of Decent Work. Mukutaura nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weAtuz Vaubert Masaraure kuti tizwe zvizhinji nezvavaita pazuva ranhasi.
Takwanisa kuita advocacy yakawanda paindanet tichitaura nevatungamiriri venyika kuti padecent wedu tiri kudarisirawo muhoro unokwana muhoro unotenga nekuti fair wage ndo inoita kuti kushanda kuve decent. Tiri kukumbirawo social protection takwanisa kushambadza nyaya dzekukoshesa mapensioners edu kuti akwanise kuwanawo mari inoita kuti vararame. Takwanisa kushambadza nyaya dzevechidiki vasina mabasa kuti ibasa rehurumende kuti ipinze vanhu mabasa. Takwanisawo kushambadza kukosha kwekukoshesa vakadzi variwo vane population hombe munyika medu kuti tikane takwanisa kuprotekta marights avo pabasa tinenge tatoita labour justice. Uyewo zvakare tasanza kusairi kuitawo mugungano ratazomboita iro raitirwa kumashandanidi ecipovis vanhu achiita nhauriramo dzekuti ndezvipi zvingaitwe kuti macitizens ainjoye dzisimbere.
Muzimbabwe mungati here imi vashandi havasi kuwana mabasa ane hunhu?
Wangu muzimbabwe mabasa haana hunhu. Tikatarisa munhu anonzi murairidzi Zimbabwe unhu asina kwanise kubhadhara rendi yepamba paanenge achidya anogara ndiko kushoshera kwehunhu kwebasa racho. Kana tikatarisa munhu anonzi ticha anenge achiwana mari inenge iri 50 yepovert bottom line saka muhoro wakadaro hausifei. Tikatarisa munhu anoritaya ashanda makore anokwana 40 zvikukwira anogona kungowana mari inokwana kana kuita 500,000 aratidziye zvireva kuti hapana hunhu huripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaubert Masaraure vari parunhare neStudio 7. Tabatawo guru kuotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avanoti sehurumende havana kucherechedza zuva iri zviri pamutemo nhasi asi vacharicherechedza pavachaparura chirongwa chavari kuumba chekuti vashandi nemabasa vange vaine hunhu munguva pfupi inotevera.
Hatisati tacherechedza zuva iri zviri pamutemo asi tenjida kuti nyika izive kuti tine chirongwa chatiri kutogadzirisa chedecent work program. Ichi chirongwa chiri kuzouya pamusoro pechimwe chirongwa chatagara tiri nacho again chedecent work program. Tichapedza kugadzirisa chirongwa ichi mwedzi kuda kana mwedzi iri iri kutevera. So patichalauncha ipapo ndipo patichazonyatsoita celebration yacho.
Chirongwa ichi chinenge chakamira sei Honorable Mavhima?
Chirongwa ichi chakanakira kuti chinotarisa mabasa chichikurudzira kuti mabasa ese ngave mabasa anopa kuremekedzwa kuvashandi munzira dzakasiyana. Anofanira kuve mabasa anopa mugove unoenderana nebasa rinenge richiitwa nemunhu agove zvemabasa anocherechedza zvinhu zvakaita seutano hwemunhu nekudzivirirwa munjodzi kwemunhu.
Tataurawo nevashandi vehurumende vari kuchemawo kuti vatonge vabuda mubracket iwe ivashandi vanofanange vachishanda zviri decent. Zvii zvamuri kuita wose hurumende kuchengetedza vashandi venyu?
Zvinofanira kuti zvizikanwe nevashandi pamwe chete nenyika yose kuti hurumende iri kuedza nepainogona zvichiimbirana zvakare nehomwe yenyika kuti yakamira sei kuti vashandi vehurumende vawanewo iyo decent work yatiri kutaura nezvayo.
Vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo rabudirira mukuvandudza mitemo kuita kuti vatori venhau vashande vakasununguka uye kupa marezinesi kune vamwe vemaredhiyo nematerevhizheni. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakaitawo mutsangano nevatori venhau vhiki rino kunyanga richiziya mamiriro akaita zvinhu nenhunha dzevatori venhau. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessings Willow Studio 7 abata amai Mutsvangwa.
Ini segurukota rehurumende mubazi rekufambiswa nekushambadzwa kwemashoko saseneta Mutsvangwa, takasangana nevashandi vehurumende vanoshanda pasi pebazi rairori kusanganisira nevakokwa vedu vakamirira mapoka akasiyana siyana ane chekuita nekutapwa nekufambiswa kwemashoko uye naavo vanomirira vashandi vemapazi aya. Vakauya kuzotaura tiri kunyanga uko.
Mainge muine chinangwa cheyapa?
Tichida kuratidza kuti tingaite sei kuwandudza magwaro nemafambisiro atingaite basa mugore rinouya 2023. Yatinoti pachirungu Ministry Strategic Planning Review Workshop.
Ndezvipi zvimwe zvamakataurawo segurukota apa?
Mumashoko aya, ini saminista weInformation, Publicity and Broadcasting Services, ndakapa kutenda kuvashandi vehurumende varivo vandinotungamirira mubazi rangu reministry yandinotungamirira, ndichivatenda nebasa guru ravakabata mugore ra19 regore rino riri kupfuura ra2022.
Zvii zvavakaita zvamunoti zvinoda kutendwa?
Kunyanya ndakatarisira kugadzirwa kwekudzikwa kwematransmitter anowandutsa kuveko kwemagindi mukindi munzvimbo dzakasiyana siyana. Takavhura hatinoti macommunity radios kuchiredzi, tikavhura kuchimanimani, tikavhura kunyanga, tikavhurawo dzimadzangara dzimu dzakaita se 3K TV yatinoti ndiwo commercial televisions. PaZBC takavhurawo Jive TV.
Avanga vari gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru wesangano revatori venhau Media Institute of Southern Africa vatavani moyo avanoti hurumende inopane rudyi ichitora neruboshwe sezvo iri kuvandudza mumwe mitemo asi ichidzika mimwe inodzvinyirira vatori venhau.
Chokutanga tinobvuma kuti pane zvinobatika zvaitwa nebazi iri kusanganisira kubudiswa kwakaitwa aipa mumagwaro edu ichinge ichibviswa ichi nemitemo yekufambiswa kwemashoko zvakanaka, Freedom of Information Act, Zimbabwe Media Communication Commission Act. Bazi iri vapa nguva yekudzumburudza kufambiswa kwemashoko nemadzangara dzimu nezvivhitivhiti unova Broadcasting Services Amendment Bill.
Muri kufara here nezvirikuda kuvandudzwa mubhiri iri?
Harisati radzoswa kwatiri kuti rionorera svika papi. Tinokurudzira bazi iri kuti rifambe nekukasika kuti ripedzise basa, tipedzise basa iri tichinge tichipiwawo mukana wekuti tione kuti zvatakataura zvakapinda here mugwaro uru. Kechipiri, tochienda panyaya dzekuti mutemo unogadzira yatinotiwo pachirumbi co-regulation. Takabvumirana kuchita chatakaita chekupedzisira chanandirimo inini chekupedzisira kukadoma. Chataitaura kuti pagadzirwe co-regulation, Zimbabwe Media Commission inenge kamira nediviro industry yevakapiwe nhau nevanogadzira mashoko pamadande mutande younzawo chivakwa chinonzicho Zimbabwe Media Council chakamira pazasi chiricho chekutanga chekuti vashandi nevanenge vachitanhuna vanotanga kushandisa bazi rodo nzira iyoyo.
Mukuru wesangano revatori venhau remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvemajeri muSouth Africa radzivisa nhasi kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vave munhu akasununguka zvichitevera kusvika kumagumo kwemutongo wavakanga vapiwa mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuzvidzadare. VaZuma vakanga vapiwa mutongo wemwedzi gumi nemishanu gore rapera mushure mekunge varega kutevera kurudziro yekuti vapinde mukuferefetwa kweuori kwaiitwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kuramba vachirasikirwa nemombe dzavo kunyange vachidzidhibhisa svondo roga roga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekutoro kuhurungwe vakuda kwashe sose avakarasikirwa nemombe gumi nembiri vanoti kunyange vaidhibhisa mombe dzavo dzakangofa zvakadaro.
Pa kudibha kuri kudibhisa chirwere chiriko hachichee zvekudibhisa chirwere chakutoda hurumende kuti inofanira kupindira mazviri su rinenge rakaoma kuti mukuu rakaoma rese chitaka chakatoora kudhaka nyengo mukaso ichi mubuda marute rakatobuda marute 2 days hapana kubaya kupedza nguva mombe zuva rega rega pasabhu vaigona kubuda 4-5 zvimwe zvirege 4-5 a day pana vaisangana mombe
vasvosvo vanoti kufa kwemombe dzavo kuchaita kuti vatadze kurima minda yavo sezvo vasina mari yekuhaya tractor kuti vawane chekurimisa mwaka uno.
Chiro chakanaka kuti nguva yatatasana nayo kurima vanhu torima ne
izvi zvinotsinirwa nemumwe mugari wekudeve vabenjamin rinashe avakarasikirwa nemombe dzavo 35 kwakasara mhuru mbiri chete.
Ini ndakarasikirwa nemombe 35 izvozvo handitori nakana mombe 1 mudanga izvozvo handitori nakana chokurimisa izvozvo inofamba yakarembedza musoro pasi ichibuda masiriri mvere dzakamira isiri active utinyatsoona ukaona yekufamba yakadembedza musoro chete ichibuda mazvimasiriri soko wotongoziva kuti hazvina kana kuti 1 day mombe inenge yatoka.
Mumwe mugari wekwamudzimu anoda kuzivikanwa savajorodhani anoti kufa kwemombe kuri kuita kuti mutengo wemombe udzike zvakanyanya kudarika mutengo wemadhongi.
Vanhu vakutotenga madhongi madhongi tavasingazive kuno asi vanhu vakutotenga madhongi zvakutotishamisa izvi ende dhongi rakutodzura kudarika mombe 250 mombe kutengwa kana ne120 dhongi kutengwa nema70 mombe chaizvo.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr Tokozani Muswera vati titaure nemushandi wemuhofisi mavo ati mombe dzinogona kufa nechirwere kunyange dzichidhibha.
Sazvinoita kana dzisinatsodhibhwa properly hadzisi asi kana dzichibhonzi nhasi vanhu vaenda kudhibha mangwana vojamba voita sei iko zvino munofanga kuti mukadhibha mozora futi netikiti nokuti makadhibha chete musina kuzora futi netikiti kwai tinotoko tiyatoenda pasi pechi pemuswe tinogona kuwanda pasi pemuswe saka makandodhibha isusu maybe tinenge chinzi dhibha redu fanike kuzvotikudhibha after every 2 weeks handiti 2 weeks paya paya maybe yenyu mombe kana kuti 1 or 2 dzangoita munyama dzahabha chikwekwe tisati tadzogera kudhibha ndosaka tichizoti tikigrikumendi vanguva kuzora on weekly basis kango kudhibha mukanzouyai after every 2 weeks.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaNchas Masuka vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Zimbabwe inemushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita ma40 million emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chiri kutarisirwa kupera gore rino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa ku European Union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chava papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoti mumwaka wekurima wa 2020 Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi mashanu kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chesvondo rino tinokupai hurukuro nanyanduri wechidiki anonzi Mambo Gramatunhu. Mambo akapedza zvidzidzo zvepamusoro zvearts kuchikoro chepamusoro soro cheGreat Zimbabwe University kumasvingo. Ngatirwiye nhoroondo yeupenyu hwake mune zvekunyora nekudetemba achitaura naIvan Spininga weStudio 7.
Niweji kanda mina watanu Tinokutambira imauya Uyu ndi wabutuko wa munawela.
Gramatunhu munyori wemitombo. Gramatunhu munyori wamabhuku. Gramatunhu is a spoken word artist. Ndangoti am a stage poet. Gramatunhu murumbidzi mutsiuri. Gramatunhu mutauri wenhau dzese dzinoitika mumagariro.
Izvo zvekunyora nekudetemba makazvitanga rini?
Pakutanga apa I don't remember kuti ndakatanga rini, nekuti vandiri mudiki ndaiti zvandaona kuchikoro zvazvichiitwa nevanenge vauya nemadrama vayakati vanenge vauya nemabhendi kuchikoro kuprimary vaibva kumusha. Saka kwava kusina exposure kumaarti yakanyanya, because zero radio, zero Instagram by then, zero Facebook, zero Twitter, zero what. Saka inspiration taitoiwana kumavillage artist waya auya kuchikoro kwedu. Saka ndaizono zvivandudzawo ndega ndotanga kugadzira zvangu mai vangu mailinda vainatiswa. Mwana wangu zviri kuzviita sei, but professionally I started 2010. Ndakanga kutanga kupfuma kuchikoro. Ndakapfuma kuchikoro ndakusandwa nini kuchikoro kuma workshop. Ndakuti NPO akaita chirali chakan but nyandiri yaimuri murove. Saka response yevanhu yakazondipusha ndirambe ndirimo, ndirambe ndichiita more, you know. But then kuchirwa maoko kwako kwakatokosha, waibva wanzi kuti motivator. From 2010 kanhasi takaenda takaenda.
Kaona muchiparorawo bhuku idzara makaburitsa kumberi takamirigwa. Rinombodii, nderei, ritsanangurei zvishoma.
Kuma munhu achizvarwa, life inotomupa magoals anofanira kuachiva. Unenge kuti vane zvikwere. Kumberi takamirigwa ibhuku rinopa tarisiro. Nekuti kune wese anoshandira zvaakananga zvinoitika. It's not all about, it's not all about believing. But doing zvaunoda kuti zvidiitike. Mberi takamirirwa ibhuku rinopa hope, uye rinopa simbiso, uye rinopa dzidziso pamusoro peupenyu. Vakomana nevasikana vane zvavakananga muupenyu vanofanira kuvafocus.
Saka vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kubata Mambo Gramatunhu, but strictly for business. Ndichava panhamba. But vanodawo kungoindaracta naMambo Gramatunhu ichonawo netembo tichitaura. Ndokumbirawo munongono follower nekusubscribe kuYouTube yedu. Social media yese Mambo Gramatunhu kuYouTube. Please mongo subscribeawo kuitira kuti ndichinakidzwa nenhetembo ini ndinenge ndichinakidzwa ndichiona family community yangu ichidi ichikurawo. Vanoda kuti tiite business tishande tese, munobata panhamba dzangu dzinoti 0779-99900. Ipapo munogona kuita mabookings enyu emaweddings, maanniversaries, magraduations, macorporate events, mapinpoints tinokuitirai futi, mabirthday dedications, maartists anodawo kurohwe ghost writing, tinoita futi izvozvo izvi. Tinoita macampaigns tirikukaetu, saka tibatei, vanoda kuti tishande tose.
Mwana wangu wedangwe, chikanda wesa, ndiwe ndiwe
tinotenda nyanduri nemudetembi Mambo Gramatunhu pahurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7 musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru ano. Apo tiri kutarisa zvakabuda kumusangano wePolitbureau wezano PF wakaitwa neZuro Manheru, uyewo kuvandudzwa kwemitemo inechekuita nesarudzo pasi pebhiri reElectoral Amendment Bill 2022. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Gibbs Dube.
soku izika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 Mfumfu 2022 ngokifstube. Endabeni zethu namhlanje. Uhulumende uthi kunengi aseguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. IZimbabwe imanyene lamandle omhlaba wonke jikelele namhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza ukuphathwa kuhle kwezisebenzi okuzinika isithunzi olwe World Day for Decent Work. Kuwoza Friday liviki silontombazana wakobulawayo uJunior Ndlovu wazala ngegama lakhe lokucula elithi Juice Majusana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Monica Mswangwa, umphathimtambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kunengi okwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile kweleZimbabwe. Umuswangwa owenze umhlangano omkhulu kulivikile lentatheli zindaba uthi kule mithetho ebunjwe nguhulumende yenzelwe ukuba kube lula ukuthi abaloba izindaba besebenze ngemfanelo. Uthi ukwesulwa komthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act ngokunye okuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela okuthathwa ngayo izindaba eZimbabwe. Wethule lokhu ngesikhathi inhlanganiso ye-Committee to Protect Journalists isithi kumele eleZimbabwe lekele ukuthwalisa nzima intatheli izindaba ezigoqela uHopi Zuzu okuthiwa waloba amanga nguMoses Chunga labanye bakhe abaqembu leDynamos Football Club. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomnumzana Njabulo Ncube ukhokela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum.
Sikhokelane ngemithetho esiyifunayo ukuthi intatheli izindaba zibe lakho ukusebenza kuhle zingathukamezi njengamapholisi. Yizo izinto esixoxisa ngazo. Sizothatha ithuba lokuthi simxwayise ukuthi khona sikhangele privacy zibe yi-cabinet ukuthi inhlalo entatheli izindaba eZimbabwe ikhangelele. Sixoxisane ngokuthi khona sifuna ukuthi definitive ngentatheli izindaba ukuthi siye nalokho abathi isilungu i-National Employment Council for the Media. Iqembu elingasincedisa ukuthi siye lakho ukuthi sikhulumisane ukuthi intatheli izindaba kumele zithole umholo ongakanani.
Singathi nxa sikhangela baba Ncube siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho ikakhulu lokho ukuthi intatheli izindaba ziyabotshwa. Azange likhulume ngakho khonokho?
Sikhulume ngakho kakhulu ikakhulu sikhangele ukuthi esiya ekhethweni ukuthethe wakubhala phansi watshela ukuthi khona yena lapha sezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri namapholisa nabanye abemthetho ukuthi intatheli zindaba azekele zenze umsebenzi wazo ukuqomotele lokuthi washo ukuthi khona kukhabhinethi le ebuyayo uzawufaka akulobe ekufake phambi kapreji.
Lizakwazi njani ukuthi uwenzile khonokho like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokhu ngesilungu okuthiwa yi-follow up?
Ye, silakho ukuthi sikhulumisane laye ngihlangana laye ngaleli viki ezayo ngomvulo egadomo sambizile lake ngikusena intatheli ezindaba ukuthi khona bebe lamalungelo nokwazi ukukhangela ama-elections labuya. So ngizakufaka kuye mhlanga ngomvulo umtshayele inkonayo ngizakutshela ukuthi kuthini. Uqakathekile lo mhlangano ngizabalawo laye ngasebambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi intatheli izindaba eyinye itshayelwe amapholisa kuthiwa.
Ye, so nxa sikhangela sibili kula lo mthetho lo we-data protection lo ngazani intatheli izindaba eziningi ziyabotshwa. soke la kukonoku kufigile engu ndu nye nukuti ikulume ngako li chule simili kuti kuhangu ya shupa
ikulume ngako hili nivonge kukonoku ya kutu ilo utoyo ya kukendisa uti kona kona kuzi ya kukumitane lago alwanya kereze lago kumbula kule uti kona kona osa kwa kukula wabani kule mini siyo zine zikati ITT zine ezina siyo minister of information so uti uti kona
Yes, I want to tell you that you have a long time to come away with data protection. You don't pay long enough as Kenny, say Aipa. You want to go to Mexico, Yini, part one to do it.
I would have made sure to Uchilo, Uchilo, Robo, Tianera, would have a time in Utikona, Utah, about this side, the Mavisa, Metek, or Utikona, Aipa, Utah, Utipum, Badisa,
Umnumzana Njabulo Ncube ukhokhela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum. Sixoxela abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union bathi ilungelo lezisebenzi elihloniphekileyo kufanele likhuthazwe njalo lijabulelwe umuntu wonke. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Inkuthazo yabe-R2zile izwa ngesikhathi eleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba lamhla ukunanza usuku oqakathekisa izisebenzi ukuba zihlonitshwe emsebenzini olwe International Day of Decent Work. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba kuye moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba lwemisebenzi ehloniphekileyo.
Uhulumende nxa lamhla kuthiwa lilanga le-decent work eZimbabwe kutsho ukuthi sisaselo mango omude omude kakhulu ukuthi size siyehlangana lo msebenzi ongabizwa kuthiwe i-decent work nxa sikhangela iholo sikhangela ama-living conditions sikhangela ama-working conditions akhona eZimbabwe kunzima mani lilizwe lisempini thina sile 42 years sathola uzibuse umholo abawuholayo uzizwa sisize.
Umnumzana Victor Dube waseHarare ukhala ngokungasahlonipheki kwemisebenzi eyenziwa ngabantu elizweni
ngoba iholo labantu selilitshwana kakhulu. Okukhona kathesi ukuthi sibone sihlale phansi sibonisane labo abakhweza izinto labo lihlale phansi labantu abathengayo ukuthi bingahlangana ngapi.
Ingcwethi kwezombusazwe njalo ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Kodwa kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani njalo iphila ngani futhi silama research amaningi esayenzayo sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyakhejani silama research amaningi sikhuluma ukuthi ama-institutions wonke lawo they work to preserve power.
Izisebenzi eZimbabwe zihlezi zikhala ngeholo eliphansi eselingasela sithunzi njalo lingahambelani lentengo yempahla edingakalayo empilweni yomuntu yansuku zonke. Zisithi ngabe kuyabuyelwa kuholo ezazilithola ngomfumfu womnyaka 2018 lapho zaziholiswa ngemali yakwele Melika kodwa uhulumende labamankampani asebenza ezimele besithi abakwanelisi lokho ngesimo somnotho esiselizweni. Abasungula lolu suku ngomnyaka ka 2008 abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi umhlaba wonke abe-International Trade Union Confederation, ITUC, bathi lonyaka lolu suku lunanzwa kulokuphazamiseka kwesimo sezisebenzi okubangelwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lempi ekhona phakathi kwele Russia lele Ukraine kwabangela ukusilela kokudla kwamanye amazwe kwenza labamankampani basebenzise leli thuba ukuthola inzuzo ethe xaxa kungahloliwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ubulelani Lophengula owakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthwakazi usenike abantu asebekhulile abahlala eNtembeni Old People's Home impahla etshiyeneyo. UMnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikaLophengula uthi kukhathekile ukuba kukhathalelwe abantu asebekhulile.
Inkosi iyacelwa iyake iyafika ivakatshele entendeni, bakhala abantu abadala ukuthi ye bayasilela ingubo, bayasoda ukudla. Manje inkosi ibihambiseke kudlula khonaphana umgubo, yathi iyahamba yabavakatshela yabapha ingubo, bamnikeza ilisti futhi yezinto abazifunayo. Kuyaqoqwa nje zizakhona ziyathunyelwa.
Singathi konoko ke abakucela okunye kuyini?
Ngempuphu, ngamasepho okugeza, ukudla nje lento yokuhlanzeka, izinto zenhlanzeko. Ingubo lazo kazenelanga kwenela iwing eyodwa, abanye basilela. Ngisakhankasa-ke inkosi ukuthi ziqoqele lezo zinto.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokho?
Abantu abadala emsakazi bangabantu abethu. Abantu abadala baphenduka bengabantu abethu. Thina vele isiko lethu. Akekho umuntu akalahlwa umuntu. Akalahlwa umuntu. Umzali siyamnakekela azangene egodini ukuze sithole izibusiso. Yikho abadala akufanelanga babe lobuntandane. Kumele banakekelwe. Babaluleke kakhulu kithi.
Kuyini okunye obonayo zani kumele kwenziwe ukwenza ukuthi kuncedwe abantu abadala? Siyabona ukuthi abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola leZimbabwe. Bangancedwa njani?
Mthonisasenza kukhipha imfihlo esakethi. Kodwa enye into sibile hlupha inkosi mphakathi yikuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics eZimbabwe sawake abakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle. Inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo, specifically amabele kumbe inyawuthi. Njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sijikajika, abantu belima umumbu umnyaka yonke ababhuni, sezokusenza ukuthi abantu balambe bangadlo okulomsoco. Yilokho-ke idinga inkosi yezinto ezi-drought resistant, amabele lenyawuthi inhlanyelo yakhona ukuze abantu emakhaya bayelima. Kuthi lobo umumbu ungenzanga lutho kodwa babe lapho kokuhle.
Ye, siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo kuthiwa ngulobhengula. Kambe ngakudinga konke lokho?
Izinto ziyanyamalala, mntwana, ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela khatshana. Into engiyaziyo elobhengula kangiyaziyo, mfakazi kumele ngikhulume iqiniso. Kodwa mina ngazi kwakuthiwa yini, kanti umumbu lo wesinto ongasowe. Kodwa ukhona umuntu othilela ubhane esizesalayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo. Kukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama endlovu laphaya. Siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine. Ngoba mhlawumbe yona ingabekezelela lesi simo somkhaya.
Umnumzana Bulelani Khumalo yisikhulumeli sikabulelani Lobhengula owakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthokazi. Umeya wedolobho leVictoria Falls uKansela Somvelo Dlamini ubotshwe izolo iKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethetha icala lokungethembeki. Igoda lakhe umnumzana Give Mom Veringi utshele iStudio 7 ukuba umnumzana Dlamini ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Eminye imbiko ithi izakhi inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani wekansili yeVictoria Falls umnumzana Ronnie Dube, njalo ababili laba bayalwisana. Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT utshele usithandekele Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Ikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye ababukhansile naleyo Victoria Falls abangamalunga ukuthi hhayi, ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wethweswa macala bani, uvela ngaphi, kumbe awusuke kwathini. Kodwa sinazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo, ngoba silamagqwetha ebandleni, kanti njalo silengata osecretary for local government, secretary general, zingathi ezimeleyo ezokuthi zabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomva wokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa kwabonakala ubufakazi balokhu akwetheswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu kwabumeya uSalini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe. Nxa kuleli solo thile ezikhona lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje lwana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe izakhi yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki lokho esiyalikho ukubona kubozanupf nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo asilakho nje esikwethetha usodolobho wethu asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo ngoba kumele sikunanzelele njalo singako kupolitiki. Kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokhu bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokhu ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandeka emhlanga we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Douglas Monzora, kubikwa ukuba usengene emhlanganweni we-Pollard. Umhlangano walamhlanje wenzelwe e-State House lapho kade kulo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Ukhulumende we-Iran usecuthele abantu belizwe lakhe abangafika izigidi eziyisithiyagalombili 80 million indlela zokufinyelela inkundla zokuxhumana ebulenjini ngendlela yokwenqabela bona kanye lomhlaba ukuthi bebukele abantu abavinjelwa ngodlakela ukuthi bebhikishe ngokuthula kulandela ukubhubha kukankosazana Mahsa Amin esezandleni zamapholisa kulelo lizwe. UMahsa Amin ubulewe nje mahlayana njalo okwamanje uhulumende usenyathezela ukutshengisela ngokuthula kwabantu bona abalelungelo lokuthukuthela ngalesi isehlakalo. Ukuthi umabhalane kahulumende umnumzana Antony Blinken oqhubeke wathi kusobala ukuthi uhulumende we-Iran uyesaba abantu bakhe. UNkosazana Amin wabotshwa ngamapholisa e-Iran abonwa ngokuziphatha kuhle kwabantu awe-morality police ngoba engagqokanga ngemfanelo izembatho zabokholo lwesi-Muslim ezigqokwa ngabesifazana eze-hijab. Walimala kakhulu esezandleni zamapholisa wasebhubha esibhedlela ngemva kokwehluleka okuphaphama ekukhoma. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha sebabulawa njalo abedlula inkulungwane lamakhulu amabili babotshwa e-Iran kutsho intathelizindaba. Abatshengiselayo bakhalaza ukuthi abantu bengaphoqwa ukugqoka i-hijab njalo kungephulwa amanye amalungelo abesifazana. Ukutshengisela lokhu sokusabalale kwaze kwafika esigabeni ezingamachumi ayisithiyagalombili e-Iran. Lanxa uhulumende we-Iran edubula emaxukwini abantu abatshengiselayo njalo ebavimbela ukuthi baye enkundleni zokuxhumana ebulenjini, elemelika lithatha amanyathelo okuthi lincedise abantu be-Iran ukuthi benelise ukungena enkundleni lezi besebenzisa ubulembu ngaphandle kwembadalo. Kungakho ugatsha lukahulumende we-Melika olubona ngezemali solungezelele uncedo ngokunikeza amalayisensi kumankampani abona ngezobulenjini ukwenzela ukuthi ephathise abantu ngenhlelo ezithile ezokungena enkundleni lezi. Amanyathelo la azaphathisa abantu be-Iran ukuthi belwisane le mizamo kahulumende wabo eyokuthi bengafinyeleli ulwazi njalo bekhulume abakufunayo. Ngamalayisensi la wona asengezelelwe inhlelo sokusezandleni zamankampani abona ngezobulenjini ukuthi ethulele abantu lezi nhlelo ngokusemthethweni. Uhulumende we-Melika uzaqhubeka inanzelela amathuba okusekela abantu be-Iran ukuthi benelise ukuxoxisana bekhululekile njalo bengesabi ukujeziswa nguhulumente.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Kwezemidlalo, uNomsa Boys Moyo wayengukaputani kwecembu leMighty Warriors kuphutheza ukuba kuhlalwe kubunjwe amaqembu awumdlalo wenguqu amela isizwe loba nje ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe. Itatele zindaba yetu. Studio 7, uJoseph Njanji, usipalolo daba.
Woga munguchi uza kupanzima uwa maka mpapesu fazani amela ilizwe le Zimbabwe ngundisa ni lamanya amazo mshaeza vunyelo upateka kumundisa na yeko kwa mpansu kwa kukondisa wenchanga nisu ya Federation of International Football Association ni FIFA.
Challenge abalalo, ni chile tenda wantua mwaba, wantua mwaba wa abiswa zara kilebela. Tuwa yifa ya nguti vune streki mpasa hapa. Kwa mtu anu yukaza, inaweli ayeti kutunia umba mizinia. So in terms of developing for that in Zimbabwe in football, we are starting to play. Moza kaya kuti sasa police tira ipan. Kuti chola mama timu umu lusu chulu ya kuti zuri umu kutoana. Kwa kama juu mama juu mama ni kuku participate kwa chesi kuzo. Sisi woya china sasa France.
Ukubegele pambili wa moyo wa chingo kelezo mzalo wenguto kumelanga zikotei zanja zilindele kubazakala ulu mfele la unyunti za lamanyi ya mazwe lapo ilizo iliza vinyiro kona ulidala lamanyi ya mazwe
mwana si vumira wakuli wakuli wanawezi uti sienda ama selected team from past it's under 17, under 20 senior team sile September maybe twice a month or once in a month oh, CNZ, I'm original. Select, which Google are already select. I'm under 17, under 20, under 23, the senior team. Serious trainer with in, without. Then, so the start of the Shaman. Under 17, we play that under 17, we must swim. We play that under 17, we are. Yes, which is five in a serious squad is extremely good. We must be to assist if I need to see the update. Select this new policy.
From Takacho was seven, the Lamak Embu, Amankazana, Mela Elizo, Anelina Chile of Melana Lomoyo, Uguba. Ndwa uweze ilizwe lize lifunyelo uweze ala njalo uweze kubunjo ama kembo amela ilizwe
tinagala katesu kutisivi lama standing squad even lama provincial games uweze suine ilizwe kutisivi tina identify labo sila watitina ama future national team players sile wazi kutenda wene tili sile player elins so I think it has been kuli kuti nalisi skati ngadala ama games sile sizama lati kuti sisale sikona emzadweni
ilizwe lezi mbapo limiswe uweze Zala la manyamazo inhlanganiso Federation of International Football Association ngemva kokuba inhlanganiso Sports and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso Zimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Tamambo ngenxa yalokhu amaqembu aseZimbabwe agoqela lalawo amela ilizwe avunyelwa ukuphatheka kwimidlalo eqoqwe ngaphansi kokuqondiswa kweFIFA osekudale ukuba livalelwe phandle kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations kanye le-COSAFA ngenyanga kampandula bekulo mncintiswano we-COSAFA wamaqembu abesifazane njalo ele mighty warriors belibukele lingekhaya ikanti ngomfundo ukuza kuba lo mncintiswano wekhosafa wamajaha leminyaka engaphansi kwamajima amabili wona ozaqhutshelwa eSwatini njalo lakho icembu leya warriors galisoze libe khona ngimele isizwe 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Ulato kunamhla sikhangela ezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Ichi waza waza Friday my darling waza Friday
waza Friday kuliviki silontombazana wakobulawe uJunior Ndlovu wazakala ngegama lakhe lokuzokucula elithi Juice Majusana yena ke ucula umdumo wedisco asibe nixoxa lo msakazi olodumo uleza Jesus Banda
ukule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu ekwaya esikolo yike lasizwe imbali yakhe
mina ngikhulele elobhengula enilobhengula thina emulini yethu sibathathu yimi kokuqala amankazana sibabili umfana oyi-1 i-primary education yami ngiyenzele Chete Pana School and then secondary ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamza bethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abambiza ukuthi ubabe.
Fantasy
Uthe esekhulile sefuna ukuzindezela umculo wakhe wazitshintsha igama waziba asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula ngingujuice umajusana, i-stage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact, ujuice ngamphiwa eGoli. Kulokunye nje okwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi juice juice because nganginathi juice but wahambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngojuju. Majusana ibizo leli ngalithiwa ngumadlela angazi wangibhala kanjani.
Sana uthi wangena kulomculo weJisco ngoba iqondwe kunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu ngikhula ngudentshanda Dalom Kid le Patricia Majalisa yibo abantu abangi-inspirayo kakhulu kakhulu music. Manje vele ikho ngithanda kakhulu iSplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engithanda ngi-understandayo ikho namhlanje ngihlabela i-disco Splash.
Uyatholakala njalo senamadlalade awacindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma, elesibili sijayivisa abantu. Umculo wami utholakala ku-Instagram, ku-Facebook laku-YouTube ngibizwe elithi Juice Majusana Music. Laku-phone yami 071-754-6915.
Junior, uyakhula kwezomculo njalo uyaphambile esinika umculo ohlakazayo we-disco uJuice Majusana ebzilaye uhlelo woza Friday mpelasonto enhle kini lonke igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga kakhulu Juice Majusana lapho ixoxa lo Ezra Jesus Banda. Siyehlukana isihlobo ukuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kunengi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. Kuwoza Friday namhlanje besile ntombazana yakobulawa uJunior Ndlovu waziwa ngokuthi nguJuice Majusana. Siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje Oliver Lisa emoyeni ngenjabulo. Umthembu Sithemba uGibbs Dube City Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.